Vaichilema vari kutarisirwa kutora mhiko munhandare yeHeroes Stadium pamberi pevatungamiri venyika nevamwe vakambotungamira nyika. Nokuda kwechirwere cheCOVID-19, hurumende yeZambia inoti vari kupinda munhandare iyi vanhu vakakokwa zviri pamutemo chete. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyora padandemutande ravo reTwitter kuti vamunangagwa vakakokwa zviri pamutemo navaHichilema. Vanoti mutsamba yavakakorokotedza vakatovazivisa kuti vanoda kuti vashande pamwe chete mukusimudzira nyika dzavo. Vamwe vatosvika kuZambia ndivashamisa avo vanoti kukokwa kwavo kumhemberero hakuvashamise sezvo vaine ushamwari hwakakomba hwemakore navaHichilema. Vashamisa vanoti kukokwa kwemapato anopikisa mucherechedzo wekuti hapafanirwi kuita rovengo pakati pemapato anenge achitonga neayo anopikisa munyika dzakasiyana.
Kukokwa tino mufaro mukuru nokuti tine ukama hwatinahwo hwatanga tina kubva makare kare. Kwenguva yakareba ukama hwedu hauna kutanga gore rapera kana makore mashoma apfuura, hwakatanga kare kare apo patiri kuita mubatanidzwa wemapoka ari muno muAfrica anodawo kuti nyika dzitungamirirwe zvine utongi kana kuti utungamiriri hwejechetere.
Pakabvunza kuti vakasangana nemutungamiri wenyika vamunangagwa avo vakakokwawo kuZambia vachataura navo here, vachamisa vanoti hapana chinovatadzisa kutaura navo vakasangana sezvo vachivatora semukoma.
Isu hatizive kuti tichasangana navari pasi nokuti vanenge varipo vakakokwa vari kumatafura makuru ndokwatinetiri. Hatizivio kuti vanenge vari kutiwo, asi kana tichinge taonana hatinovana vanyamunhu nokuti tinobva mumba imwe chete. Zimbabwe imba imwe chete, tiri vana vanyamunhu. Zvokuseropo kana kuvavana kana izvo zvokuti vanhu vanenge vachiti vakandiona kuita kunge taita dusura, tisu vanoringa vachida kutoti nyika inake chengawo semaranga hapana risina bhosi.
Kunyange mutungamiri webato rinopikisa muBotswana vaDumelanga Sahlantsho vasina kunge vakakokwa navaHichilema, mutungamiri wenyika iyi vaMokgweetsi Masisi vaburitsa mashoko vachiti vavakoka pavanhu vanenge vakamirira nyika iyi. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muZinafundo Lovemore Maduku vanoti zvaitwa navaHichilema chinhu chakanaka chinofanirwa kurumbidzwa.
President Hichilema vaita zvakanaka. Zvakanaka pakuti vaziva kuti vane ivo pachezvavo vanga vari munhu akagara nguva yakareba ari opposition vachida kuita president, vachitadza vachida kuita president, vachiri kubudirira vachida kuita president vozobudirira. Saka vana kukangana kwavakabva. Saka zvakanaka chitereki nokuti munhu haana kukangana kwaakabva.
MuZinafundo Maduku vanoti vaHichilema vangotora mazisawira avo chete mune ramangwana mutungamiri haafanirwi kusarura.
Asi apawo tiri kuona kuti zvavaita hakutoti vanzi vatora every opposition, vangotorawo mashamwari avo nekuti maopposition avadaidza haasiri opposition yenyika yega yega navafrica, vangodaidza maopposition avaishanda navo. In future pamberi apa hachifani kungozoitwa izvozvo zvekuti ndinodaidza munhu wandinobvira naye wandaishanda naye, asi kuti unokwanisa kutongoti nyange ari president aripo akasarudzwa futi, ngaangoziva kuti munyika yega yega mune vanotonga nevari kupikisa.
Mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vanoti havana kukokwa kumhemberero, vanoti kukokwa kwemapato anopikisa neari kutonga idanho rakanaka rinoderedza ruvengo pakati pemapato aya.
Isu hatina tsamba yatakatambira inotikoka kuenda kumusangano iwoyo unogadza mutungamiri weZambia. Asi taidza mamwe maopposition parties nemapato ari kutonga. Chinhu chakanaka, chinhu chinoita kuti politics dzedu dzatachagara tichitaura kuti dzakanganisika neruvengo nekutukana pakati pemapato anotonga neanopikisa, zvinoreva kuti dzinenge dzaakuita zvakanaka.
Mutauriri mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti havo hapana chinofanira kupembererwa neMDC Alliance pane zvakaitika kuZambia. Mugwadi. vanongora nyaya zvematongerwe enyika vari rejoicing wenya vanosezvo vanopikisa munyika dzakasiyana vaine mubatanidzwa wavo inzira yekusimbisana kuti hapana zvisingagoneke kuti vatongewo Vaishilema avo vakakwikwidza kashanu vachida kuita mutungamiri wenyika vachikundwa vakazokunda mutungamiri wezambia vaEdgar Lungu musarudzo dzakaitwa musi wa12 nyamavhuvhu vaishilema vanova muzvina bhizinisi vachagadzwa kuve mutungamiri wezambia wechinomwe kubva nyika iyi zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1964 ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.